kwake ane mhosva ndoona senge chinhu chatachiexpectawo semagweta because nyaya yacho yainge iri pachena zvayo kuti akauraya munhu in the public view and maarguments aizodzwa mukoti anga achingove maarguments ekuda kubhesawo defense yake on technicality mutongo wacho maonero aita jury zvunhu zvandingati pamutemo zvunhu zvazviri expected munhu akaurawa haana kufa ega saka ndingati pa judgment chaichayo yaiswa pamutongo wacho handioni senge pane chinhu changa chichitoshamisika anga abatwa asina mhosva zvaitozoshamisa
sekuona kwenyu munofunga kuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here kubva pekutanga
handiona senge yakabatwa zvakanaka and inotaridza kuti justice system yekumatare inoshanda kuno
kuwanikwa kwashovin aine mhosva kuchachinja zvinhu nenzira ipi maererano nekuita basa kwemapurisa uye ukama hwemapurisa nevanhu
ndinovimba kuti nyaya iyi inogona kuva ine kakuda kuchinja zvinhu muno muamerica but chandinoona ndechekuti nyaya yandingati relationship between mapurisa especially nevanhu vatema vanenge vachisuspecta kuti vakomita macrimes chinhu chokuti chinoda kunyatsokugadziriswa chichienda deep into nyaya dzetraining yemapurisa unokwanisa kutongwawo uchienda kumajere uchinotongwawo
saka vamasiye chii chatave kutarisira mukupetwa kwenyaya iyi apo Chauvin abatwa aine mhosva
iko zvino koti yati iri kuda 8 weeks kuti ichipedzisa nyaya iyi saka chakuchitevera manje inyaya yekuchipwa yatingati sentencing kuti koti yakuchigara pasi manje yochiitasowo maguidelines ayo nemaererano nemabatiro aitwa murume uyu inonzi mhosva so koti since abatwa nenyaya 3 dzaabatwa nadzo ane kwanisa kupiwa mutongo uri up to I think but dzese unongova kuti up to I'm not sure if I'm not mistaken 40 years ari mujere but for each offense saka apa nyaya iri kuitika ndiyo kuti anzi zvichanzi kuda zvatikuexpecta ndozvokuti mutongo iwo unowanzi urane concurrently saka zvesingareve kuti achasevha 40 years for each crime angovangonzi 40 kana 2020 obva angozosevha ese pamwe chete saka tichangoona kuti koti ichatara kudiki but the next stage yanyaya yachi yekuti achipuwa mutongo wake kuti achagara mujere kwenguva yakareba sei
vamasi pane chidzidzo chabuda munyaya iyi here
chokwadi chidzidzo chabuda munyaya iyi inyaya yekuti police brutality or death in custody chunhu chisingangowanikwi kunyika dzimwe dzepasi pasi dzinowanika nango even muamerica muno and police brutality yacho inenge ichida kugadziriswa nekudzidzisa mapurisa atingati mahuman rights chidzidzo chai chiripo ndechekuti vanhu vane simba and mahuman rights anofanira kukosheswa and mapurisa anofanira kudzidzisiwa nyaya idzidzi kuti zvinhu zvakadai zvisaitike futi
mutungamiri weamerica vajoe biden vafonera mhuri yageorge floyd vakavaudza kuti vari kufara nezvabuda munyaya iyi zvaitwa navabiden izvi zvinorevei kumhuri yavafloyd
zvaitwa navabiden zvinhu zvinopa kuremekedzawo kumhuri yekwafloyd kuti mukuru wenyika anga achiteedza nyaya iyi nekukosha kwayo and zvinhu zvokuti even zvinosetawo futi example pasi rese kuti mukuru wenyika anenge ari so concerned about zviri kuitikawo mumatare edzimhosva ndingati nekukosha kwangu kwakaitawo nyaya iyi zvinhu zvanga zvichitarisirwawo kuti tanga tichanzwa something changa chibva kuna president but takasina kunyanya kutarisira kuti vanga vachafonera mhuri yavo ofuchi zvunhu zvatino zvinopa kuremekedzawo futi kuofisi yavo semutungamiri wenyika muamerica muno
zvinorevei kumatongerwo enyaya dzemumatare nekuti kashoma kuona vatungamiri venyika vachitaura pamusoro pezvaitika mumatare edzimhosva
Yeah, intona se kuti zunu zvakakosha pakuti paitongwa nyaya iyi hatinambonzwa zvakanyanya nyanya zvaibva kuofisi yavo nekuda kwokuti Mataredzi Mhosva anofanira kutongo nyaya asina kapuresha kanenge kachibvawo kunavo mumapato ehurumende. So kuzotaura nyaya iyi yazopera zvinhu zvinotaridza kuti mainstitutions emuno muamerica anofunctiona zvakanakisa achipanana mukana wokuongorora nyaya sezvainenge yakaita pasina kakumbunyikidza kana kakufosekedza kana kakupa pressure kune vatongi vanenge vachiona nyaya iyi. Saka zvaita nava Mr. Biden zvokumirira kuti nyaya ipere itongwe kuti vazopawo kana maonero avo kana kwavazotaura nemhuri yekwa George Floyd, zvinhu zvinopa kakuremekedza mainstitutions emuno munyika.